Kupera kwesvondo rino tiri kupeta urongwa hwekuva nemakandidates mudunhu reHarare. Nyika yose takatopedza makanzura, ma MP kwese tava nawo. Muchavona pa nomination kuti kwese mawadzi ese ari 1970. Triple C changa kamirwa kwese ikoko.
Tiri kunzwawo paine kunyunyuta kuti utungamiri huri kupindira pakusarudza vanhu vachamirira bato huchisendeka parutivi vakadomwa nevagari kuti vavamirire. Munoti ine nyaya iyi?
Nyaya yemakandidates. Makandidates edu akabva kuvanhu. Uye vanhu vagere kumawards, vagere kumafarms, vagere kumareserva kumaruwa. Ndo vanoti uyu ndiye anokodzera kuti akanzura wedu. Uyu ndiye anokodzera kuti anga achiita MP wedu. Vanhu ivavo ndo vane simba rokusarudza rokudoma kuti ava ndo vanofanira kutimiririra munzvimbo dzatigere. Nokuda kwaizvozvo makandidates edu anozikamwa nyika yose nekuti vamiririri ava vanobva kuvanhu vavanenge vagere navo munharaunda. Hapana mumiririri anoitwa imposed nekuda kwekuti macitizens ndivo vane ese, ndivo vanosarudza munhu vanoda, ndivo vanoti uyu anokodzera kuti anga achitimiririra. Kwedu kutriple C hakugadzwi vanoda, kunogadzwa vanodiwa nevanhu.